taoni.
Saka mnoti mimi zvavaka taura zvese hazvina nematuro ese.
Manyepo hazvina maturo uye manyepo vari kutaura nyaya yecorruption kuti kune kuine zero tolerance corruption haakuzodzokera kumashure panyaya yecorruption. Hapana kudzokera kumashure kwavaita nokuti havanambobvira vaenda mberi. Hapana munhu akambosungwa kubva vamunangagwa pavakapinda. Makavaona vanhu vose vachisungwa minister of health akasungwa iko zvinezvi ari kunze. Vanhu vakatomupomera mhosva, vanhu vakatotaura kuti ari kupa mari, ndo vakatogara mazuva makumi mana nemana vari mutorongo nekuti vanga vataurirei kuti munhu uyu akaba. Saka hapana chavari kutaura chekuti hanzi corruption iri kugadziriswa. Hapana zvese zvamasanctions zvavari kutaura izvi. Sanctioni hombe rakuwadza vana vezimbabwe, ruri kutambudza vana vezimbabwe. Icorruption iri muzimbabwe yavanga vachinyepa pastate of the nation kuti vari kugadzirisa, iyo isiri kugadziriswa.
Saka mungati kubva zvavapinda pautongi hapana chimwe chavakamboitawo chiri nani here?
Chinhamo yega yega. Kuna vamugabe tondatotaura nyaya yeeducation, tokuna vamunangagwa hapana kana chavatiigira kutambura kwega.
Saka hapana chamakambobata here mune zvavakataura chamunotenderana navo?